manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kurume 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weMDCT muBulawayo unosungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika nesvondo. Vanhukadzi vogara vachityira upenyu hwavo mudunhu remasvingo zvichitevera mabasa akaipa emabhinya anetsa mudunhu iri. Muchikamu chedu chechipiri, Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pa Nelson Chamisa namuzvare Chokozani Kupe uye zvazvinoreva kumabata akaitwa namushakabvo Morgan Changirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muBulawayo nhasi asunga utungamiri weMDCT muguta iri zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wesvondo pamahofisi eMDCT muBulawayo makare. Vasungwa vanosanganisira sachigaro webato mudunhu reBulawayo vaGift Banda pamwe nevamwe vakuru veboka revechidiki vanosanganisira vaMulandu Ncube, vaFelix Maka, vaTinashe Muchemwa navaRaymond Gombedza uye vanonzi vasainiswa magwaro ekuvarovera nemhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuti warrant and caution statement. Nengo 14 idzi dzakachengetedzwa paBulawayo Central Police Station uye dziri kutarisirwa kurarapo dzozoendeswa kudare mangwana. Mhirizhonga iyi inonzi yakasiya vanhu 15 vakuvara, vaviri vavo zvakaipisisa. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato muzvare Chokozani Kupe avari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato vanoti naivo vakarohwawo mukurwisana uku. Bato reMDCT rinoti riri kushoropodza mhirizhonga iyi uye rinonzi rakatoumba chikwata chiri kuongorora nezvemhirizhonga. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vaMuchemwa avo vanove zvakare munyori anoona nezvesarudzo muboka revechidiki.
Takafonerwa nezuro manheru nemapurisa vakati tiuye 3-4 tikanzi tiuye kumapurisa ndobva tauya nhasi na10 o'clock okutaura kwava vakaita. Saka tasvikapo vatanga kutora mastatement ezvakaitika kutora maprocess anoitika kana masungano mapurisa nothing happens nokutora mastatement. Ndobva later vazoti tikanzi kune vamwe venyu vasipo mungatibatsirawo kuti vauye. Ndobva vatipa list yevamwe 10 vakatikumbira kuti vauye. Ndobva taitoita tatotuma vanhu kuti vavaite vavadaidze kuti vauye and they all complied vakabva vauya. Saka tapedzera tava 14 tikatorwa masingabiri mastatement tese 3-14 all of a sudden ava manheru vakabva vataura kuti apiwa directives vakumusoro yekuti hamuchakwanisi kudzokera kudzimba dzenyu mava kurara pano pamwe kana zvikaita muzoenda kucourt mangwana.
Saka mhaka yamuri kupomerwa ndeyei?
Tiri kupomerwa mhaka yepublic violence yokukonzeresa mhirizhonga pamiting. Asi zvanga zviitika patachitori mukati imomo kune vanhu vakatovuya vakaripota vakati vakatoripota kupolisi unoku vatatozosunga navo mukadzi anonzi Edith Moyo the provincial treasurer weBulawayo youth MDCT Bulawayo youth assembly akatoripota iye kuti she was assaulted abva atosunga ari iye as I speak right now atori mukati atodzenyiwa debe wacho vakachitouya papolisi vanhu vakatiri kulaw and order achingopinda in and out but nothing happened to her despite that there are documents that are there.
Saka muri kukamba yemapurisa ipi?
Tiri palaw and order Bulawayo police central police.
Saka mune magweta here amuri kushanda nawo?
Tinawo magweta ati kushanda nawo.
Saka imi muri kutambira sei mhaka yamuri kupomerwa iyi? Muri kuibvuma here kana muri kuramba?
At the Buma, we deny the charges because we were never involved in violence during that very day. None of our members that are arrested here was involved in the nemhaka pamusoro violence yakaitika musi wacho.
Saka zviri kureva here kuti kukuchengetedzai kwavaita mapurisa uku kwakureva kuti mutori nemhaka yamakupomerwa?
Ndozvavari kutaridza ivo. What happened, if you want to know more about what happened in Swatio, my members say, I was going to go to the province.
Wamunofunga kuti ari kushungurudza ndiani ipapa kana mushimo wekuvictimize?
Ndatikazi kuti anoshungurudza ndiani, but what you can only tell you is that vanhu vakasungisiwa varova vanhu. Umwe munhu anotori ne 25 stitches dzaakaitiwa are admitted kuhospital izvizvi. Vanhu vakasungisiwa varipotiwa kumapurisa havana kumbosunga, variko out there. Abednego Bebe naWitness naAlfred Nyuwe vari out there, vakasungisiwa but havana kumbosunga. Mapurisa angari panapa atiudza kuti vawana instruction from above kuti vasati release.
Saka matoiswa kumaseus here kana kuti muchakangomira muri kumahofisi emapurisa?
Mahofisi elaw and order akamirira kuti tiiswa kumaseus, but the decision has been made.
Vanga vari vatinashe muchemwa vanoye zvakare munyori anoona nezvesarudzo muboka revechidiki muMDCT mudunhu reBulawayo vari parunare pakamba yeBulawayo Central Police Station neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vaBedniko Bebe pamwewo nevamwe vavo vavari kupomerwawo navo kunzi ndovakakonzeresa kusungwa kwevanhu ava. Vanhukadzi vanoti vava kugara vachityira upenyu hwavo mudunhu remasvingo zvichitevera mabasa akaipwa anonzi ari kuitwa nemabhinya ari kubata vanhukadzi chibharo pamwe vachivaponda. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoti achina kusungunuka kufamba oga zvikuru nguva yemanheru sezvo mabhinya aya ari kubata vanhukadzi nevanasikana vadiki chibharo, vamwe vachiurayiwa kana kukuvadzwa zvakaipa. Mabhinya aya anonzi anyanya kurura munzvimbo dziri kwaChivi, kuBondovi, Gogomere, Mogesta nedhorobha reMasvingo. Mumwe wemurwiri wekodzero dzemadzimai muzvare Esther Chimanikire vanoti vari kushushikana zvikuru sezvo mapurisa asiri kuita zvechimbi chimbi mukutsvaka mhondi idzi, asi mapurisa aya achionekwa mazuva ose achidzinga vanotengesa mumigwagwa.
Isu tiri kudzwa kutya pese patiri uri kutongocheuka kuti ndiani ari kunditeera mumba kukiya madho. Asi chinotishamisa ndechekuti mapurisa hatisi kuona vachiisa effort yekugadzirira kuti saka zvoitwa sei, vanhu avo vobatwa sei. Chinonetsa ndechekuti tiri kuvaona vari mastreets vachitandanisa mavhenda zvese nemasoja vari mastreets, asi kodzero dzevanhukadzi dziri kutyorwa, vanhu vachiurayiwa kumaruzevha uko, vamwe mutaundi muno chaimo chaimo vachitorepwa kana aamanheru. Hatisi kuona vachiisa effort yekuti vaone kuti zvogadziriswa sei. Takatarisana ne Women International Day, tiri kushaya kuti saka isusu vakadzi idzo kodzero dzedu dzinozonatso cherechedzwa papi uye rini nemapurisa nemasoja vanochengetedza mutemo.
Kunze kwekubhinya, matsotsi aya ari kupasa dzimba dzevanhu achiba zvinhu. Vaanodzi vamuguti vanoti pamba pavo pakapazwa nevarume vana nezuro manheru.
Zvinhu zvakaitika madeko usiku kuma11 vakauya vakacheka fenzi pageti pangu ndokubva vapinda vava vari varume about 4 ndokubva vatanga kunoka kwese. Saka isi takaramba takanyarira tiri mumba, ndokubva vaenda kukoteji. Kukoteji hakuna munhu anogara, ndokubva vanovhura vakangopedzisira vangozobuda vaenda, asi kumain house havana zvavakaita, vakangoperera pakungonoka.
Mumwe mugaro wekwaChivi muzvare Faith Mondo anoti dai mapurisa awanzwa kumaruwa kuitira kuti vasunge vanhu vakadai.
Handitoti ava vanhu vakava ngava mapurisa ngavabate. Kana vabatwa nemapurisa vaite zvakataurwa naPresident, vaimbova President Mugabe kuti ngavakastretwe vachekwe, because vanhu vari kusiya vazadzazadza vanhu zvirwere, vana vadiki, vanhu vakuru. Seni munhu mukadzi dende sitorwadziwa kana ndikatonzwa kuti munhu aibatwa nemabhinya. Saka vanhu vavo vanofanira kukastretwa.
Panorwira kodzero dzevanhu varikukurudzira madzimai kuti vasafambe voga munzvimbo dzakavandika uye vaperekedze vana vavo kuzvikoro kuti vasabatwa nemabhinya aya. Mugari wemumasvingo amai Sungano Zvarebwanese vanotiwo dai mapurisa aita basa ravo nemazvo kuita kuti nyaya iyi igadziriswe.
Isu zviri kutotishungurudza zvikuru nokuti mukatarisa reti iri kuitika nayo nyaya idzi kuti vaonekwapo asi havasi kumbobatwa ende hasiri munhu umwe vanhu vacho vakawanda zviri kutishungurudza samadzimai apa tatarisana futi nenguva yekucherechedza zuva ramadzimai pasi rese International Women's Day saka zvinotishungurudza kuti hapana chiri kuitwa kuprotekta madzimai mukatarisa nyaya idzi dziri kubata madzimai navanasikana hapana murume anombodza victimizwa nemabhinya aya kusara kwamadzimai chete saka samadzimai idambudziko rinotishungurudza uye tinoshuvira kuti dai mapurisa aita nokuchimbidzika kuti abate vanhu ava aite zvakatonyanyisa vave visible vachingoonekwa pese pese bhinya ririnobatwa kana vakada zvavo kuribata asi tinongoona sekuti mapurisa asi kuita zvakazara.
Mukuru wemapurisa anoona nezvekuparwa kwemhosva mumasvingo Assistant Commissioner Crispin Makedenge vanoti vari kuferefeta nyaya idzi asi zvimwe zviri kubuda pamasaisai zviri kuwedzerwa nemanyepo. VaMakedenge vanoti mapurisa anotsvaga mabhinya mashanu anonzi anisa mudunhu rose asi vagari vanoti mabhinya aya akawanda kupfuura ipapo. Mamwe emabhinya aya ari kutsvagwa nemapurisa anoti tarisai mudzingo wemuraini rekwachasiya kwaishe Masunda kwaChivi pamwe naTokumo Dumbu wekwaishe Charumbira kune mamwa. Zvichakadaro mapurisa anoti akabata rimwe bhinya nemuvhuro Charles Matanga Mubheji wekwamadzivire kwaChivi uyo anonzi akabata madzimai anopfuura gumi chibharo uye vamwe vachiponda. Ndakamirira Studio 7 Mazingo, ndini Gandri Maramba.
Madzimai anoti aneta nekusaenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kunyanya munyaya dzematongerwo enyika nekudaro achange achitora matanho akasiyana-siyana kuti arwire kuenzaniswa kwemikana iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai atsidza kuti achange achitsigirana kuti madzimai akawanda akunde musarudzo kuitira kuti asadzikise zviri mubumbiro remitemo yenyika zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vachitaura pamusangano wokuparura urongwa hwematanho avachatora mukurwira kuenzaniswa kwemikana wavari kuti 50-50 Advocates Campaign and Women's Manifesto, mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Women's Parliamentary Caucus, amai Paulina Mpari waGwanyanya vati nekuda kwokuti vakadzi ndo vakawanda pavanhu vachanovhota vari kuzokurudzirana kuvhoterana.
Mukatarisa muhondo yenyika yekuti nyaya yemaelections vanhu vazhinji vanenge vachitarisirwa kuti vachanovhota kuisa X kuti vanhu vahwine kungava kuma MP kungava kuma president kungava kuma council vazhinji vacho vanoenda kunovhotera vanhu vavo vakadzi. Saka tiri vanhu vakadzi nekuti tiri 52% yenyika vanofanirwa kuwanikawo chigha chavo kana kuti chikamu chemadzimai chichiwanikawo chichipinda tichiti 50-50 ndononje yataitai kuti tiri kuti pese patichaita sarudzo ngakuwanikwe kune madzimai 50%.
Amai Mpari wavatiwo vachaomba homwe yekubatsira madzimai achange achitsvaga rutsigiro rwekupinda mune zvematongerwo enyika sezvo vachiti kushaya zvekutsvagisa rutsigiro zviri kudzorera madzimai kumashure.
Tiri kuti isusu semadzimai tichaita hondo imwe chete yekufamba pamwe chete nekubatana kuita rudo uyezve tichiti kana ari munhukadzi kanzura ari kuti ari kumira ngatimirei naye kuti tione kuti awana here chekufambisa nacho awana here chekukambena nacho nokuti tati pese mukaona panomhanyirwa kuti munhu ari kuda kuenda kuparliament ari kuda kuenda kuita kansela panodiwa mari tokuti ngapave nehomwe inomiririra kuti vanhu vakadaro vakwanise kunge vachipinda tozviziva isu kune madzimai vazhinji havana mari idzodzo tozviziva kuti vana vedu vechidiki vari kudiwo kuuya kuzopinda mupolitics vanenge vasina mari asi kana pane homwe political party ichiti kana yaona mari homwe iyoyo inobva yagovewa ichinzi yamadzimai chiendai munoita makadai vewe chidiki endai munoita makadai hapana anokundika kuenda kunopinda muofisi yaanoda.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika amai Priscilla Misairambwe Mushonga vati vachashandisa matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuenda kumatare pamwe nekutaura nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika mukurwisa kuti vakadzi vapiwe mukana yakaenzana nevanhurume sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika.
Tinogona kuenda kumakotsi kunogadzirisa nyaya
tinogona kukurukura nemapolitical parties kuti tigadzirise nyaya tinogona kukumbira makomishina aripo kuti vabate nyaya ino kuti pari kutyorwa mutemo weconstitution nokuti constitution ndiwo mutemo mukurukuru unobata mutemo yese saka kana iyi mutemo uyu uri kutyorwa mubvunzo ndiwo kuti makomishina ari kuona mutemo uyu uchityorwa ari kuitei nezvazvo
Madzimai aparurawo gwaro rehwaro hwezvavanozokwanisa kuitira vavhoti kuti vasimbise kuwana rutsigiro. Amai Mushonga varumbidza gwaro iri vachiti richabatsira madzimai kuti vazive zvekunotaura pavanenge vachitsvaga rutsigiro.
Maona kuti veWomen's Caucus vakagadzira manifesto inobatsira kuti kana munhu womudzimai uroo ruda kunopinda. Munyaya dzematongerwo enyika wani chipepa chinokudzidzisawo kuti zvii zvaungataure kune mamwe madzimai kuitira kuti uwane madzimai anokuvhotera
Mozhare Maureen Kademaunga vesangano rehashtag SheVotes 2018 vati vafadzwa zvikuru nehwaro hwaparurwa nhasi nekuti zvichabatsira madzimai akawanda kuti awane pekutangira mukutsvaga rutsigiro kunyanya avo vari kukwikwidza kekutanga
pari zvino pava neclear manifesto inonyatsotaura kuti kueducation zvakanakire chii kuti tikasarudza madzimai zvii zvichanaka ikoko kuwandudzwa kwoupfumi madzimai anouya nepfungwa dzakadii dzinoita kuti kuwandudzwa kwoupfumi kuendere mberi masocial services nezvimwe zvakawanda zviri mudocumenti iroro saka indafarira izvozvo zvokuti ike zvino zvava neudzamu zvava kunyatsotaura zvokuti mudzimai wese achange achiti tifokasa nemaissues akafanana pavanopinda mumaruva pavanopinda mumatownships mavanenge vachicampaign nyaya dzavanenge vachitaura nekufamba nadzo dzinenge dzakafanana dzichienderana nenyaya yedevelopment yenyu
madzimai ane huwandu hunosvika pasvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana sangano rinoona nezvesarudzo rinotiwo pavanhu vakanyoresa kuzovhota madzimai ndiwo akawanda asi nguva zhinji varume ndivo vanokunda musarudzo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru weUnited Nations anoti vanochengetedza runyararo muMyanmar vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevechitendero chechimuslim verudzi rweRohingya vasara vari mudunhu riri kumaodzanyemba reRakhine. Mutungamiri weAngola vaJoao Lourenço vakapinda mumasimba gore rapera vaive nezvivimbiso zvekushandura zvinhu mune zveupfumi hwenyika pamwe nekuwandudza nyaya dzedzinza reumambo rakanga raumbwa nevaive mutungamiri wenyika vaJose Eduardo dos Santos makore akawanda avakatonga. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vimbiso iyi yarovera pamatombo zvichitevera zvipomerwa zveuori mitongo yemumatare dzimosva inotarisa kuti munhu abuda mumba maani uye kurwisawo kwemhuri yaive mumasimba yavaDos Santos. Nyanzvi munyaya dzezvematengero enyika dzinoti kusawirirana kuri muMDCT pari zvino kunodzosera kumashure zvinangwa zvevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avakashayika mwedzi wapera. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
MDC mune makakatanwa pakati pa Nelson Chamisa na Muzvare Tokozani Kupe avo vari kutatsurirana nyaya yekurwira hukuru nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU Muzvare Sakile Sfelani vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muMDC pari zvino zvinodzosera shure nyaya dzeutongi hwejekerere hwairwirwa navatsvangirai.
Ngavagadzirise zvinhu zvekumba kwavo. Ende ngava zvigadzirise vachitevedzera mitemo yezvinhu zvekumba kwavo. Hatidi kuona because zvakangofanana sekuti vakapiwa nguva yekuti vatonge sevanhu vase vatongi venyika. Munenge makuchinja here mitemo yenyika every other day? Munenge makuchinja here magariro atinoita every other day? Tiroda kuona vanhu vachitevedzera mitemo iripo. Uyezve pavanoichikora mitemo yacho tichiona kuti no, pavanoichikora vanogadzirisa. Vachigadzirisa zvisina zveukakatidzana mukati, zvisina zvemirishonga mukati.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Muzvare Memory Kadhau vanoti vatsvangirai vakaedza pose pavanogona napo kubatanidza vanhu mubato ravo kuburikidza nekuumba MDC Alliance. Vati chave kudikanwa ndechekuti vanhu vari muMDC vaite chinhu chimwe chete kuti zvairwirwa navatsvangirai zvienderere mberi.
Ini kufunga kwangu zviri kuitika izvi zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti vatsvangira yashuri izvo zvavaimiririra semutungamiriri webato reMDC.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove weStudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi. Nhasi muchirongwa chiri kuzeya nezvenyaya yekudomwa kwavaNelson Chamisa kuti vamirire MDC Alliance mumusarudzo yemutungamiriri wenyika vachikwikwidzana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Imi vechidiki munoiona sei sarudzo iyi pakati pavaChamisa navaMnangagwa? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 0102024650318. Munogona zvakare kutibata paFacebook page redu reVOA Shona.
Vanhu vakawanda pamwe nevashandi vanoti zviri nani kubhadhara mari yekuti kana vafa vazovigwa zvine chiremera pane kubhadhara mari yekurapwa kana munhu arwara. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gwaro reZimbabwe All Media Survey rakaratidza kuti vanhu vakawanda kakapetwa katatu vari kubhadhara mari dzekuti vagozovigwa ivo nemhuri dzavo zvichienzaniswa nevanobhadhara mari pamwedzi kuti vagozorapwa kana varwara. Studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi pamwe nevashandi avo vatsigira ongororo yakaitwa iyi vachiti funeral policy haidhure sezvinoita medical insurance uye makambani efuneral policy haana chitsotsi sezvinoitwa nemakambani emedical aid. Mumwe mugari wemuchinhoi Amai Benyuda Soshe vanoti kubhadhara mari yekuzorapwa yakawandisa kudarika yekuvigwa kana munhu afa.
So that's me.
Amai sose vanoti zviri nani kubhadhara mari yekuti vagovigwa kana vafa sezvo munhu wese achifa asi munhu anokwanisa kugara kwemakore mashanu asina kurwara uye munhu anokwanisa kufa asina kurwara.
But if anything comes, but obviously death is certain. Yes, I know who are. Not that you know what such a fact is, you know what I'm saying. One would have to be able to have been in anything like that. I don't even know when was the last. I was the last time I was admitted in a hospital is 8 years ago when I was given this. 8 years ago. No question, I'm not going to get 8 years ago.
Izvi zvinotsigirwa navapoo maketo avanoti vanhu vakawanda havachina chivimbo munyaya dzezvemamedical aid aya akamboita muchokoto nenyaya yehuori makore mashoma apfuura.
Funeral cover it will be better because kana wakawirwa nedambudziko iwe unopiwa mari yako kawane once of payment yako, kana wangaone cover ye 1000 unopiwa 1000 yako. Unlike medical aid now, tinobhadhara mapremiums edu every month, but takanorapwa kwacho kuchipatara vanenge vakudai dzimwe mari yavanoti short for yeye. Uhori uri kunyanya steriki kwavari. If we go back, panhau yana yepismas iyaya anakabve dhube vaingodya mari dzedu isu takaenda kuchipatara totadzwa futi kurapwa iye vachingobhadhara vachipanana mari dzakawanda dzepei.
Asi vamwe vakaita sava Emmanuel Chambakwe vanoti medical aid yakanaka sezvo munhu achirwara kana kurwarirwa asina kugadzirira. VaChambakwe vanoti kunyange makambani emedical aid achiita zviori vanobatsirika sezvo vachizobhadhara mari shoma pane munhu anenge asingabhadhari mari pamwedzi.
Medical aid ringi inobatsira because hauziye musi waunorwarirwa. Iwo munhu unenge usina chaunenge uinacho, then kana uine medical aid unobatsirikana. Mari dzinozodiwa dzinenge dzaashoma.
Mumwe mushandi wemuchitoro chikuru cheTM vaShelton Tagarika vanoti mamwe makambani emedical aid nefuneral policy vose vanononoka kuita zvavanenge vakavimbisa.
Kusvika pokuti yanyatomati wayaita sei yaita sei afirwa akuenda kwekuri. Akatanga sezvekuti mapepa ako anozoprocesa kuti unopedza unaenda mari yako kukavha that funeral unozouya upiwa mari yacho. Saka pepo zaidiyeyeyanenge ndichifira nekucontributa panopaa kuti ndafirwa nhasa ndii ndipei kandokavha karukuru wangu kuti munzoti tinozokupa wadzoka sezvinei isikarege awo kuti ujoini kuti ndingazosanza kuti mari yacho iyoyo wokavha wozonzi tinozokupa ndokaii.
Izvi zvinotsigirwa navatakura zhangazha nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti chinhu chinoshamisa kuti vanhu vakawanda vari kushushikana nenyaya yekufa pane kurarama. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoti sezvo vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana vave kungoshanda mabasa ekuzviitira, vanhu vave kupinda muzvirongwa zvisingavatorere mari yakawanda pamwedzi. Mari inobhadharwa kuti munhu avigwe kana afa inotangira pamasenzi makumi mashanu kuti munhu azopiwa madhora mazana mashanu kushandisa pakuvigwa kwake nekambani yeEconet. Ongororo yakaitwa iyi neZimbabwe All Media Survey inoratidzawo kuti makambani enyaradzo neEcoSure ndiwo anoshandiswa nevanhu vakawanda munyaya dzekuviga vasi vanenge vachibhadhara mari pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Utungamiri weMDCT mudunhu reBulawayo unosungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika nemusi wesvondo. Vanhukadzi vogara vachityira upenyu hwavo mudunhu reMasvingo zvichitevera mabasa akaipa emabhinya anonzi anetsa mudunhu iri. Manzwa muchikamu chedu chechipiri Studio 7 ichitarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pavaNelson Chamisa naMuzvare Tokozani Kupe uye zvazvinoreva kumabasa akaitwa naMushakabvu Morgan Changirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda